Dr. Parinya twavati vana vanochinja hunhu hwavo kana vava kuputa kana kunwa zvinodhaka. Nokudaro inyaya inofanirwa kungwarirwa nevabereki zvakanyanyisa.
Kuti vana mai nana baba kudzimba vatarisise chaizvo vana vavo behavior yavo kuti behavior yavo ndoyo vajaira here kana kuti yachinja, because paanotanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior. Unoona akuita tumwe tunhu twaisamboita, ona pamwe akurara longa, pamwe akudzoka kumba late, pamwe akuita rude, pamwe anoona akudya stereki, because pane kana anoenda mbanje vanoita kuti uite appetite. Unoona mukondo wese wapedzwa, akuda umwe futi kuti kundaisambodya. So you have to be very very alert there. Samai kana kuti baba
vati bazi ravo riri kuedza zvikuru kutaura nevadzidzisi muzvikoro zvemunzvimbo dzinogara veruzhinji, sezvo dambudziko rezvinodhaka riri kuvhiringawo vana vari munzvimbo idzi. Dr. Parinya favati nyaya yezvinhu zvinodhaka izvi ratove dambudziko chairo, zvokuti vakutotyira kuti vechidiki ava vachazoguma vava kuputa anonzi mahard drugs anenge heroin nemamwe.
And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume that we are now our hospital is also, but in Dover, we are drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, which is in Gopura, which ends up South Africa. But now we have that problem ourselves. And very slowly, she died of hard drugs and I'm a heroine. Yes, we are not going to be able to do, but abuse is rampant. And it's not going to be community takabatana nemapurisa, tinawo mashoma mashoma nana rehabilitation, and usually they are attached to hospitals, but we really need proper rehabilitation institutions.
Vati bazi ravo rine chirongwa chokufambira vana vechikoro vachitaura nezvekushata kwezvezvinodhaka zvinenge bronco nembanje. Dr. Parinya pavapa mufananidzo wechirongwa chiri kuitwa mumusha weHighfield uko kunodzidziswa vechidiki kuipa kwezvinodhaka izvi.
Iye zvino tine program iri under Radio Mental Health, Dr. Maestol, who is very very strong. Hapo muno ndo anoita mental health, and zvinobatana nedrug abuse. Drug abuse yacho yakabatana nana musombodzi yaivavo, nedrug abuse yealcohol zvakare zvichisanganisa. Saka tiri kuvakurudzira chaizvo kuti vaite maoutreaches, particularly kumaschool. Ku out of school tinomboita mamwe meeting fanika kunana high school dzikuyo kuma grounds, tichiedza kuunganidza vana out of school kuvaticha nenyaya yedrug abuse nedangers dziripo nekuputana bronco zvese izvozvo.
Dr. Parinya twavatorawo mukana uyu kuyambirawo vagari vari kumiganhu neSouth Africa kuti vangwarire chirwere cheListeria chinowanikwa munyama yePoloni neVienna sausages, idzo dziri kugadzirwa neimwe kambani iri kuPolokwane kuSouth Africa. Vati vanhu mazana maviri nemakumi masere vakafa kuSouth Africa mushure mekunge vadya nyama iyi, asi hakuna munhu ati asangana netambudziko iri muZimbabwe.
Muno hatisati tasvikirwa nechirwere chinonzi Listeria. Ini ndakaenda musvondo rakapera musi wechishanu ndakaenda kuSouth Africa. Ko taive tadaidzwa maministers ehealth esadak yese, tava tiri maminister 15 Listeria iriko kuSouth Africa. So minister of health of South Africa ndiye chairman wedu esadak wehealth. Saka akatidaidza tese tikandotaura nenyaya yeListeria kuti chirwere chinoonekwa kana wachitanga icho zvinotanga pamwe uchitatuma nyoka neka temperature, diarrhea, ka temperature, pain in my muscles, muscle pain, headache, and it can get serious, and then you get meningitis, and it can kill you. Ku South Africa kwakafa vanhu vanopfuura 108 neListeria.
Dr. Parinya twavati bazi ravo rakaendesa vana mbuya utsanana kuBates Bridge Border Post kuti vanozivisa vanhu nezvezvirwere zvinokonzerwa nekudya nyama izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.